Yes.
Confidence that God is putting there by His Spirit.
Yes.
So without any further hesitation of me, I'm just going to turn the pulpit over to Him. John.
Oh, hama. Kuno fanira kubva kuti izvi zvavhundutsa. Ndiri kuda kungopa chiziviso zvino. Ngachinzverwe pano kuti ini ndifunge chinhu chakadaro. Ndinonyatsofara kuva pano nguva dzose. Rwendo rwedu rwave kusvika kumagumo zvino rwekunge tichigara nemi. Nokuti tine mumwe musangano uri kuuya izvozvi muChicago. Uye ndinofanira kuti muri idzokere kuArizona nenguva isipi. Zvino havasati vambova nezororo ravo remuzhizha nazvino, uye ndiri kufanira kuvatora ndoenda navo pakarwendo kaduku nemotokari kune imwe nzvimbo mumazuva mashoma. Uye zvadaro zvichida ndichange ndisipo kwerimwe zuva resvondo. Uye zvadaro svondo rinotevera ndinotanga muChicago. Zvadaro ndinotofanirwa kudzoka ndakananga kuno uri muvhuro ndobva ndaenda navo kuArizona. Uye zvino ndinongovenga kuuya mangwanani esvondo ndotora nguva iyo apo munhu wese anenge achinzwa zvakanaka. Svondo manheru kunenge nguva dzose vanoita wapera basa. Manheru esvondo zvinoopa shumiriro yemanheru kumufundisi wedu. Izvozvo zvinenge zvakaipa, asi handifariri kuzviita. Asi zvakadaro, svondo manheru ndinozviita. Svondo manheru kuva neshumiriro yesvondo manheru, zvino ndinotora nguva yakareba ndiine vanhu. Vazhinji vavo vanouya muno vachibva kure zasi kuChamhembe uye nekure kumaodzanyemba. Uye vanenge vaine dzimwe nguva vanotyaira masikati neusiku kungoitira kuti vasvike kuno kushumiro imwe chete, zvadaro vodzokera. Zvino ndicho chikonzero ndichiedza kuzviita svondo mangwanani pandinouya, zvinovapa mukana wokudzokera. Vashanyi vanovimbika vakatendeka ndinovakoshesa. Vanotyaira nemudutu mvura inonaya nezvimwe zvose kuti vasvike pano kumativi enyika mazana emamaira kungoitira shumiro imwe chete duku. Saka zvinondiita kuti ndinzwe kutenda kuna Mwari uye nekuvanhu ava nokuda kwetsigiro yavo huru pane zvandiri kuedza kutaura kuvanhu kuti ndezvechokwadi. Zvino ndinotenda ichi ichokwadi ini nemwoyo wangu wose. Dai paiva nechimwe chakasiyana chandaifunga kuti chiri nani, ini zvirokwazvo ndaitotanga ndaenda. Handizokumbira mumwe munhu kuti aende uko kwandisina kunge ini ndatanga ndaenda kunoona kuti ndizvo here kana kuti kwete. Hapana munhu wandingakumbire kuti aite nhano imwe chete muna Mwari iyo yandinenge ndisina kunge ndatoita nekare, uye ndave kuziva kuti ichokwadi. Kutanga rinofanira kunge riri shoko raShe. Zvadaro ndinofanira kupinda ndoona kana ndizvo here. Uyezve kana zviri izvo, zvadaro ndinokwanisa kuti uyai kurai nekuno uku muri kuona kugadzira nzira. Uye zvino ndinofunga kuti chero mushumiri anofanira kudaro, anofanira kutanga aenda pachake, anofanira kunge ari mutungamiri wevanhu, kwete kutaura chinhu chaasingagoni kuisa ruoko rwake pachiri pachake. Tinofanira kuenda tova vatungamiri vevanhu. Mangwanani ano ndava nechiitiko chisinganzwisisike chakatsaurwa pano papurupiti. Zvino ndeapo kuda pachikamu chokuguma chemaridzo ndanga ndisina kuronga kuzvitaura nenzira iyoyo, maona. Asi ndinofungidzira kuti zvatotaurwa kare, uye hapachisina zvandinogona kuita nezvazvo zvino. Asi ndasvika kumba ndatanga kunzvera nezvazvo, uye tava nemubatanidzwa muduku wemhuri nhasi. Panga pachingori nevanun'una vangu nevamwe. Amai vakaenda, uye taiwanzosangana kumba kwavo, uye zvino tave kuenda kwaDelos. Tava nenguva yakanaka kwazvo ikoko masikati ano tichikurukura, naTedi anga aripo. Taimba dzimwe nzimbo ndokuridza dzimbo dzokunamata nezvimwe. Zvino ndinofunga pamwe svondo inotevera, kana Ishe vachida, kana hama nevhu vasina havo basa nazvo, zvino ndichazoda kuva neshumiro yekupodzwa kwevarwere inongori bedzi yezvekupodzwa. Uye ini ndinofunga nemaridzo mangwanani ano nzira iyo Ishe yavaita sokunditungamirira kuti ndiiunze. Kuiunza zvinofanira kutikurudzira zvishoma, munoona, kuti tigonyatsotenda. Tinotamba uye tinofunga zvinhu zvakasiyana pamwe nokutaura pamusoro pazvo, asi kana zvino zvasvika pamangange zvinenge zvasiyana. Mumwe munhu anga achindiudza, ndinotenda yanga iri hama yangu kumashure uku, yanga ichindiudza imwe nyaya duku nhasi pamusoro pemumwe murume mushumiri newake pamwe mumwe weungano yake. akati anogona kufamba nepamusoro pedanda. Iye ndokuti, mufundisi, ichokwadi, ishe vanemi. Ivo ndokuti, ndinogona kutakura danda kumusana kwangu, pandinoyambuka. Ichokwadi, ishe vanemi, zvino vakaenda ndokuzviita. Vakati, ndinogona kutakura danda, pamwe chete nebhara ndichiyambuka, panguva imwe chete. Chokwadi mufundisi, ishe vanemi, kutenda kwenyu kunokwanisa kuita chero chinhu. Vakati, ndinokwanisa kukuisa mubhara, pamwe nokutakura danda. Iye ndokuti, chimbomirai zvishoma, muri kuona. Zvinosiyana kana iwe wabatanidzwa mazviri pachako. Maona, zvino izvozvo zvakatinakira zvikuru kuti tigoti pano. Amen. Zvakatinakira zvikuru kuti tigoti ndinotenda kuti ichokwadi. Asi chizviita ka? Unofanira kuzviita. Pandanga ndichiunza chitaurwa chiya mangwanani ano, vanhu vakanga vakarara mumumvuri waPetro havana kana kumbokumbira munamato. Ndakapinda mudzimba dzakawanda ndichizvitarisa. Ndonamata ndisati ndaenda, ndobva ndangoenda imomo nechizoro, uye ndorega kana kutombonamatira vanhu vacho. Ndofamba ndichibuda, zvinovobva vapora. Maona, maona, ndizvo chaizvo. Ndakazviona zvichiitika nguva dzakawanda. Maona, unofanira kunge uine pamwe pano paunoisa kutenda kwako. Unofanira kuzvitenda. Uye ndinotenda kuti nguva yaswedera, uye ndiyo ino. Uye ndinocherechedza kuti ino haisi shumiro yetepi. Vanogona kungozvigadzirirawo yavo duku, asi ino haisi tepi inoenda munyika yose. Va, izvi zvandanga ndichitaura nezvazvo mangwanani ano zvanyatsotisvitsa panhongonya, uye ndicho chikonzero ndiri kuzotora musi wesvondo unotevera kuti ive shumire yekupodzwa. Nokuti kubvira pandakanga ndiri kumba, ndakakuudzai maererano nezviratidzo uye nezvakaitika nezvose, nokuzviunza kuti sei ndakaita zvinhu zvose izvi. Uyezve mangwanani ano ndokuzviunza pakudhonza kuuya kwokupedzisira. Zvino yave nguva yangu yekuzvipira kuna Mwari, nguva yaMwari yokutaura neni. Onai, ndinofanirwa kuva neshanduko duku muupenyu hwangu, kwete sekufunga kwandingaita kuti ndiri munhu akaipa, asi ndiri kuda kunzwa kunge ndati swederei pedyo nevanhu. Maona, vanhu vandakaedza kutaurira chokwadi cheivhangeri ichi, zvino vanochifuratira, zvino vofamba vachienda vachichiseka. Zvino kwandiri zvinoita sokuzvidza, handina basa nazvo kwandiri, asi kuzvinhu zvandanga ndichitaura ichokwadi chiri kuedza kuvabatsira. Sokusayira chikepe woti, hezvo hezvino izvi, yambukira mhiri, hezvo budai kubva muhova iri kufashukira, uchafa, iwe uchapararira imomo. Uye vanongokuseka vofamba vachienda. Saka kwandiri zvinoita sokunge kana vakabva vachienda hapachisina chimwe chinhu chandinogona kuita nezvazvo. Munoona chandinogona kuita? Asi ndinoda kumhanya ndichidzika nemahombekombe. Zvino ndovanyengetedza, dzokai. Munoona ndinofanira kuva nemanzwiro acho. Munoona, nokuti ndinoziva kuti kune munhu kunze uko asati apinda nazvino, uye ndicharaura kusvikira akati, kusvikira hove yokupedzisira yabatwa. Ndinoda kuzviita. Zvino, uye zvino, kuti ndizviite, ndiri kutarisira chimwe chinhu kuti chiitike mushumiro yomunamato. Chimwe chinhu, uye vazhinji venyu munorangarira chiratidzo chekudhonza kwekupedzisira, kudhonza kuya kwechitatu waro. Munorangarira pane chinhu chakaitika izvozvo zvisati zvaitika. Ndakaona chiedza chiya chichiuya, ndokudzika munzvimbo iya, uye ndokuti ndichasangana newe imomo. Zvino ndiri kutarisira kuti chimwe chinhu chiitike. Pano makore apfuura, zvaitika kuti shumiro nokunzvera zvakavanzika zvaindiita kuti ndipere simba kusvikira ndave kudzadzarika. Vazhinji venyu munozvirangarira, zvaingosvika pachinano chokuti ndaimira zvino ndova naJack Moore kune rumwe ruoko, neHama Brown kune rumwe rwacho, vondifambisa kukwira nokudzika nomugwagwa kweawa mushure meshumiro. Zvino ndaingoti zvaiitika kuti ndainge ndiri kufunga kuti ndekupi kwandainge ndiri, uye kuti chii chainge chiri kuitika. Zvino ndorara usiku hwese ipapo ndichifunga nezvazvo, ndosvima nezvimwe zvose, ndonetseka kuti sei vasina kugamuchira Ishe wedu Jesu. Zvino vakandiudza chiratidzo, pane imwe nguva uchasangana nemudzimai achauya kwauri akapfeka suti yebrown, achange akatakura kamwana kaduku mugumbezi. Zvino kubvira panguva iyoyo uchange wava nesimba rokukwanisa kuramba wakasimba. Saka ndakakuudzai imi zvose muChicago zvakaitika. Usiku huya mudzimai muduku wechipresbyterian, apo mufundisi wake akamutumira zasi ikoko nemwana. Ndinotenda yakanga iri hama yake kana kuti mumwe wavo, akanga ari chiremba. Akati hapachisina tariro pamwana kunze kwokunge Mwari samasimba amubata. Akaenda ndokunoudza mufundisi wake. Mufundisi ndokuti, handina kukodzera. Akati kushanda nekupodza kwamari uku nokuti handina hazvingorimo mandiri kutenda kwazvinotora kuti ndizviite zvino izvozvo ndiko kunonzi kutendeka nezvazvo maona akati hazvingorimo mandiri akati asi ndakanga ndiri kune mumwe musangano wehama Branham zvino ndinokurayira kuti uende nemwana kuna hama Branham uye chiremba akanga atadza kumubatsira zvino akanga ari kuzofa zvino mudzimai muduku akafamba ndokuuyamo imo mandakanga ndiri kuva neimwewo shumirei vana vaduku vechikatorike vakanga vatsva muchikoro chiya kumusoro ikoko munoziva munorangarira kuti ndirini takanga tiri kuva neshumire iyoyo zvino pakuuya nepapuratifomu kwakauya mudzimai uya muduku akapfeka suti yebrown mudzimai wangu nevamwe vakanga vakagara ipapo zvino ndikati ndokutendeuka ndikatarisa zvino ndokutarisa tarisa kwese kuti ndione kana vakanga vakamira ipapo uye zvakangoitika kuti ndisati ndauyako ndinotenda Billy Paul nevamwe vakanga vari kutaura kana kuti mudzimai kana vamwe vavo kumudzimai akanga aine kamwana kaduku zvino mudzimai akafamba ndokuuya kupuratifomu zvino mweya mutsvene ndokuzarura nyaya yacho yose ndokupodza mwana pakarepo ndakafamba ndichibva zvino kubvira ipapo handichangoneti muri kuona hazvichandinetsi uye ndinongoramba ndichienda mberi zvino ndiri kutarisa kuti chimwe chinhu chiitike chigotanga kudhonza kwechitatu kuya nemazvo maona uye zvichida shumire yekupodzwa mangwana nesondo iri kutevera pamwe ndiyo ichazviunza handizive ndinofunga isu zvatinofanira kuita kuudza vanhu venyu unzai varwere zvino pashumire yekupodzwa tinofanira kuzvipira pavanhu vanorwara torai vanhu venyu vanorwara movaunza pano nokukasika mangwanani yesvondo inotevera sokuti zvimwe na8 kana 8:30 uye tichavaita kuti vavape kadhi romunamato pavanopinda nepamukova kana nzira ipi yavangazviite nayo uye zvadaro tichazova nemutsara wekunamatira uye tobva tanamatira varwere zvino tigoona zvinoitwa nemweya mutsvene ndinotenda kuti achaita zvishamiso kana tikangomutenda munoona asi tinofanira kumutenda nokuda kwazvo zvino nemwoyo wedu wose uye ndinofunga kuti nguva iya huru yasvika apo mwari sokutaura kwatanga tichiita mangwanani ano vatiratidza zvakawanda nokutiunza pamwewo kusvika pane chimwe chinhanho kungosairira seri kwechikomo icho ndizvo zvoga zvatinoda zvadaro zvobva zvatoitika muri kuona kuenderera sokunge chaive chinhu chimwe chete nekunzvera zvakavanzika zvemwoyo zvimwe chete nekuprofita kutarira ndakanga ndakamira pakaugan ndine urombo raiva guta ramambokadzi zasi kuregina zvino en baxter akanga akamirapo nerimwe boka redu zvino ishe vakanga vandiudza pano chaipo papuratifomu zvichaitika kuti uchaziva zvakavanzika zvemwoyo yavo uye ndizvo chaizvo uye handina kumbozvifunga nenzira iyoyo ndakafamba ndichienda papuratifomu manheru iwayo naen zvino ndokutanga kunamatira varwere zvino yepano uyu ndokuuya mumwe murume ndokunyatsobhedhenura upenyu hwake hwese kekutanga kwazvo kuti zviitike saizvozvo kamwe kamwe mushumire yekupodzwa zvino ndakatarisa nepamusoro peungano zvino wakatanga kudzika nepamusoro peungano nezvimwe kana tasvika kune rimwe divi chimwe chikamu chepakati hachisati chataurwa nezvacho chezvinhu zvokutarisira uye nokuona zvinhu muupenyu hwevanhu hapana chanditotaura nezvazvo ndinozvisiya zvakadaro munoona kunze kwokunge ndanyatsogombedzerwa kutaura chimwe chinhu uye zvino ndinotarisira izvi zvinotevera kuti zvitangewo saizvozvo munoona mwari nenzira yake pachake munguva yake yaanozvitongera kuzvitanga uye chii chichava chimwe chinhu chichange chakadarika nekure chero chezvimwe zviviri izvi maona uye ndiri kutarisira kuti zviitike pamwe zvichida ndafunga kana ndikava neshumire yekupodza duku pamwe musi wesvondo unotevera zvino musi wesvondo unotevera zvichida ndichange ndisipo ndiine vana nevamwe nokuti vanofanira kudzokera vozoenda kuchikoro uye zvino musi wesvondo inozotevera ini saizvozvo ndinenge ndiri kumusoro muchicago pamusangano kumusoro ikoko zvino ndozodzokera muvhuro unotevera nokuzoenda chipiri kuarizona kuitira kuti vana vadzokere kuchikoro saka chii chamawana mufundisi zvakanaka zvakaisonaka kwazvo zvino tinoda kunzwa nezvazvo saka zvino ishe vakuropafadzei zvakanaka kwazvo uye ndine tariro yokusangana nemi musi wesvondo unotevera nechitatu manheru uye teererai musakangani wemachechi maduku aya sahama radel hama jackson hama panel nehama dzose duku dziri kushingaira zvakaoma kwazvo kunze uku muri kuona vanonzwa kuti tiri kereke yavanowadzana nayo semukoma wavo pano munoona tiri boka rakaita saamai vaduku kwavari ndipo pavakaberekerwa vachibva pano vafundisi nevamwe vakadaro uye muchinda muduku shure uko. Hama, ndakasangana naye umwe usiku uko. Allen, hama Allen vaduku. Ndinoimba kuti hama Collins vachafambidzana nehama Allen kana vasingavazive. Vari vaviri vashumiri veMethodist uye vakaona chokwadi cheshoko. Apo saa sangano rekereke Methodist rinovaboka revanhu vakanaka vari muMethodist iyoyi. Usambofa wakafunga kuti havasi. Vakadaro, mune boka revanhu vakanaka mukereke yeKatorike. Mune boka revanhu vakanaka mukereke yePresbyterian nedzimwe nzvimbo dzose uko. Varume nemadzimai vakamirira kuona chiedza chiya chichivheneka munzira yavo. Iwe ingoramba uchivheneka chiedza mukuzvininipisa mukutapira. Ngati kurei tose tichiswedera pedyo naMwari nokuzvininipisa. Maona, musakanganwe, tabernacle ino icharasikirwa nesimba rayo. Rangarirai kuti ino ndiyo nzvimbo iyo Satani akanongedzera pfuti dzake dzose dzegehena. Achaita kuti mumwe munhu agoita chinhu chinopesana nezvinofungwa nemumwe. Ari kuzviita, ari kuda kuzviita, ndiro basa rake. Kana akagona kuwana mumwe munhu kuti ataure chimwe chinhu, mumwe munhu kuti agotaura nezvemumwe, oti, saka chinzwaka, unoziva here zvakaitwa naNhingi Nhingi? Usazviteerere, usazviteerere zvachose, ndidhiabhori, muri kuona, ndiSatani, usazvitende. Kana paine chinhu chakanganiswa nemumwe munhu, vanamatire. Uye usanamate nenzira yeundini, oti, ndinoziva kuti ibasa rangu, ndinosungirwa kunamatira hama iyi. Iwe zviise mumwoyo mako, pakadzika chaipo, kuitira hanzvadzi iyi. Uye ingotaura, uye ugova, unonyatsotapira, zvino chinhu chokutanga, unoziva, unovawana vadzoka mukushumira zvakare. Maona, nokuti, zvisinei, takananga takatarisa pakudoka kwezuva. Ishe Jesu vachauya rimwe ramazuva. Uye munoziva, ndinofunga kuti, zvichaitika kamwe kamwe, uye zvichanyatsotapira, uye nokudaro, uchawane zana ku chikamu chimwe kubva muzana chepasi rose, havasi kuzomboziva apo kubvutwa pakunoitika. Zvichangoitika muchinyararire, zvokuti hapana munhu anozoziva nezvazvo. Haona, zvino kuchava saizvozvo, mapoka maduku achati, saka zvino Nhingi Nhingi. Oh, vanoti pane boka remipengo riri uko, vanoti pane boka rakabva ipapo, uye ivo, handizvo, pane kume kwavakangoendawo, takambova nokupengereka uko. Munoona, ameno, vanoti tabernacle iya duku, iri munzvimbo inonzi Jeffersonville, pane nhengo dzayo dzakawanda dziri kushaiko. Munoona, vanongozvishaisa basi. Vanoti, oh, hapana zviripo paya, muri kuona, saizvozvo, zvino kunenge kwapfuura, uye havazozvizivi. Kubva munyika yose kuchauya avo vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. Kubvutwa kuchabva kwaitika, kereke inobva yatorwa kuenda kumusha. Zvadaro, matambudziko anobva atanga, uye oo, iri zvangu, hatidi kunge tiri pano panguva iyi. Handidi kunge ndiri pano mumatambudziko. Kwete, Mwari vasatendere kuti pave nemumwe wedu anenge ari pano panguva iyoyi. Nokuti uyo ane tsvina acharamba aine tsvina, uyo mutsvene acharamba ari mutsvene, uyo akarurama acharamba akarurama. Hapana gwayana rauya nebhuku raro rerudzikinuro, uye mwenga unenge wabuditswa. Avo vakauramba vanofanira kupfuura nemunguva yematambudziko, vose muJudha nemuHedheni. Inguva yakadini yematambudziko? Handidi zvakadaro. Ishe, ndichenesei zvino. Idzidziso yakanaka yeNazarini, handiyo? Uye ichokwadi, zvakare ichokwadi, ndizvo chaizvo. Ndizadze iye zvino nemweya wenyu mutsvene, Ishe. Visai nyika yose mandiri zvino, Ishe. Musatirega kuti tive sokureva kwakaita hama mutana wechitema changamire. Ndine tikiti rangu muruoko rwangu, ratoporwa. Kana ndasvika zasi kurwizi mangwanani aya, handisi kumboda dambudziko. Saka zvinenge ndizvo chaizvo. Ha, handisi kumboda dambudziko. Bata tikiti rako muruoko rwako, nokuti tiri kuyambukira mhiri. Zvifungei izvozvo, nguva huru yerudzikinuro yaswedera. Uye zvino, chimwe zvechinhu, hama inonzi ani musoro kuno uku kuUtica? Ndinofunga hama Graham, pamwe neimwe hama ikoko iri kufudza ikoko, imwe hama Shanks, kana zvimwe zvakadaro, kana Sink. Hama Snelling ndivo mufundisi zvachose. Hama Snelling ndivo mufundisi kumusoro kuUtica zvino. Ndinofunga kuti shumire yavo yemunamato iriko nechina Manheru. Zvino munoziva, chingave chinhu chakaisvonaka kana tikaendako chinyararire china Manheru. Zvino tigoratidza machinda aya kakuyanana, maona. Uyewozve kana hama Jackson, panguva iyo yavanovaone yavo, kana tikangotorana kaboka kaduku tobva taenda. Ingorambai muchinamata, rambai muchichera, hongu musamira sezvakaita apo Eliya akavataurira achiti cherai migero kunze uko kana wadzika ukarova chigaba woti ndanoita zvikuru chikandire kwakadaro kubva munzira zvino woramba uchichera maona chingorambai muchichera nokuti tinofanira kuchera tinotongofanirwa kuchera ndizvo zvoga nokuti kana iwe uri kutarisira kupotsa matambudziko unofanira kuchitanga kuchera zvino kwadirini ndiri kuzviparidzira ipapo ndave kutotanga kuchera zvakawedzera kudzika kudarika zvandakambochera nokuti ndiri kunzwa zvakadaro muno munyika nepasi rose kuti shumiro iyi ichazviita zvakare sezvo yave kuzivikanwa zvino kuda kwese kwese pasi rose ndinofanira kuenda zvakare mudzimai wangu akati kwandiri mamwe mangwanani ndakati ndinoda kuti ugoenda neni pandinoenda ndiri kuenda nechemunandira ishe vachitendera ndiri kuda kuita rwendo rwekuenda pasi rose kupoteredza kwese ndodzoka uye zvichida ndova nemisangano muunited states pane imwe nguva muzhizha rinotevera zvino akati ndachemberesa handichakwanisa kuenda saka ndakati ndakaenda pandakanga parwendo rwangu rwekupedzisira mhiri kwemakungwa kuda makore masere apfuura zvino ndiri kunzwa kuti ndiri muchinano chiri nani zvino kudarika zvandaiva makore masere apfuura munoziva maona ndave kuziva zvakawanda nezvazvo zvino zvino takazosvika pachidzidzo kana ishe vakati ndichakupa makore ari muzvikamu makumi maviri nemashanu hausi kuzoshayiwa simba uchange uchikwanisa kuenda uye ndichakupa makore ari muzvikamu makumi maviri nemashanu pano panyika ungatora here kubva pakuberekwa kusvika makumi maviri nemashanu kana kuti kubva pamakore makumi maviri nemashanu kusvika makumi mashanu makumi mashanu kusvika makumi manomwe nemashanu kana makumi manomwe nemashanu kusvika zana zvino chero munhu akatemerwa nguva pano pasi angaita zviro kwazvo chinhu chisina maturo kana akasapedzera nguva iyoyi achishumira mwari handina basa nezvaanoita zvino kana uchida kuva munhu anogodora mwoyo yemadzimai nezvimwe zvakadaro zviri nani utori zera rechidiki aya makumi maviri nemashanu okutanga maona kana uchazova karipenda makanika kanawo zvimwe zviri nani utori aya makumi maviri nemashanu echipiri maona zvino ndakanga ndiri kufunga kuti ko inini ndichatora papi ndingatora makumi manomwe nemashanu kusvika zana ndinenge ndawedzera kungwara kuchenjera ndinenge ndanyatsogadzikana ndinenge ndave kuziva zvakawanda pamusoro pezvandinenge ndichiita ndava nemakore gumi masere kana gumi akadarika kubva nguva yapfuura pandaive mhiri kwamakungwa handichasvetuka-svetuka sokunge ndiri kuuraya nyoka ndave kuziva zvakawanda nezvazvo munoona ndinoziva maitirwo azvo zvakafanana nembwa yekuvhimisa majerenyenje ichirwisana nejerenyenje munoona unoziva kuti unoribata sei haungosvetukiramo rinokumaranzura munoona unoziva mano aro zvino wocherechedza zvarinenge richiita zvino tinozodzidza zvakawanda pamusoro pemuvengi saka tinofanira kuziva mano ake ose nemasvikiro aanoita nezvaanoita nokudzidza zvibhakira zvake zvadaro wadzidza zvokugona kuenda kunorwa naye munoona saka ndinotenda zvino ndakaudza mudzimai wangu ndinotenda kuti ndiri muchinano chiri nani zvino kudarika zvandaiva pandaiva nemakore makumi mana ndikaenda muri kuona ndave nemakore makumi mashanu nemana uye ndinotenda kuti kana ndakararama uye ndichiri kukwanisa kuita sezvandiri kuita zvino ndava nemakore zana kana ini kana jesu akasauya nguva yakareba zvakadaro ndinenge ndave muchinano chiri nani ipapo kudarika zvandiri iye zvino kuti ndiende maona nekuti wave kuziva zvakawanda nezvazvo wave kuziva zvakawanda pane zvinoda kuitwa uye nemabatirwo azvo nemabatiro aunoita chinhano chacho tora vanhu vakawanda zvino kana vari vachazooparetwa vanoti chiremba mutsva achangobva kugirajuweta musi uno uye achangobva muchikoro chavana chiremba haasati ambooparata regai aite kwete unoti hapana chinoitwa kwete muchinda uyo kwete changamira zvisinei kwete zvachose handidi kuti aise banga pandiri saka zviri nani ndidzike zasi uko ndinotora nhingi-nhingi ndakanzwa kuti akaita maoparesheni akawanda anoziva maitirwo awo ndizvozvo munoona ndiyo nyaya yacho munofunga pamusoro pezvizvi asi ko munhu uya wemukati ndinoda mumwe munhu anoziva paamiri uye anoziva nzira akamboifamba hongu zviro kwazvo ishe vakuropafadzei zvakanaka hamanevho kwirai kuno zvino uye mwari aropafadze hamanevho musakanganwe zvino musi wesvondo unotevera
myself I had recognized I esteemed the ministry of my many brethren outside of there before Brother Branham come I said I don't know is he a minister tonight I was talking to Dr. Lee Vale here and I said I was in the meeting at Middletown, Ohio, and you were the one that talked through the day. And I said, I deeply appreciated the meeting, along with the teaching that Brother Vail did over there in conjunction with the meeting at Middletown.
Yes.
And I said, I esteem the servants of God, and one of us, I said, whoever preaches, it always does the other one good, because the ministry is all inspired by the same Spirit.
Amen.
And there isn't any selfishness or ambitiousness in me. And I delight to welcome the ministers of God, especially who are cooperating together with this and in it together with us. I delight to hear from them.
Amen.
So I asked Dr. Lee Vail, I said, would you minister if Brother Branham does? Brother Branham didn't, he might have known this,
no,
but he didn't say anything about it.
Wouldn't talk that long.
And so I asked Brother Vail tonight if he would minister for us in case that Brother Branham didn't, because he's associated with him in the meetings, and he knows about the way, this way, and we're glad to have Brother Vail. I appreciate him and respect him as well as I do any of the other ministers, and like I do all the others, and so if he will come tonight and speak for us, I'd be delighted to have him to do it. God bless, and let's pray for Brother Vail. Some of you have never heard him, and I trust that you'll pray for him.
I apologize to the audience. I didn't know it was sitting there that he had this was fixed up. God bless you, Brother Dale.
It wasn't fixed up. He said if you didn't come.
Good, that's fine. I can hear him myself. Brother Vail spoke many times ahead of me in the meetings and so forth. He managed the meetings for a long time. It was fine. Brother done a swell job. And I'm sure this audience is always glad to hear Brother Dale when he speaks.
Amen.
Lord bless Brother Dale.
Kwataurwa zvakawanda kusvikira haha hapana zvandanga ndichagona kutaura kuti zviite zviri nani. Uye ndinotenda zviro kwazvo kuti vanga vari Ishe vashanda izvi kune hama Vail kuti vaunze mharidzo iyi shure kwemangwanani ano. Munoona, zvinofanira kushanda nenzira iyoyo. Tinoigamuchira kubva kuna Mwari. Handiti, pane zvinhu zvakawanda zvavanga vachitaura ndine mharidzo 20 dzandanyora pasi pano kubva pane zvavataura. Ndanga ndiri kufunga pamusoro pemuenzaniso mumwe chete muduku wekutsigira zvavataura. Zvino, tinotarisa wachi iyi kuti tione kuti inguvai. Kunze kwekunge zvinhu zvose zviri muwachi iyi zviri kufambirana chimwe nechimwe, hatizombozivi nguva chaiyo. Ndizvo here? Zvino izvozvo zvinotora isu tose pamwe chete kana tichida kuona kudhonza kwetatu kuchinyatsoitira Mwari chimwe chinhu. Kushandira pamwe, mumwe nomumwe, muhumwe, kuzvininipisa pamberi paMwari, nokureura kukanganisa kwedu, nokunamata nokutenda Mwari, nokuda kwezvinhu izvi. Ndinotenda zviro kwazvo kuti zvataurwa nehama Vail ichokwadi, kuti Mwari avazombofi vakaisa mweya wavo mutemberi isiri tsvene, isina kururama, isingateereri. Kwete, zvinofanira kuuya nenzira yekusukwa kwemwoyo yedu kubva kunduru yose nokusarurama, kuitira kuti tigova takachena pamberi paMwari, kuitira kuti vagoshanda mweya wavo mutsvene wakachena nematiri, kuitira kuti zvinhu izvi zviitike. Ndinofunga kuti kana maenda kumba manheru ano, kana mukaverenga bhuku reduku raJudhasi, muchadzidza zvakawanda zvino pane zvataurwa nehama Vail. Uye vati, ndinonyatsorwira kutenda kwakambopiwa kuvatsvene. Vakabva pakuri, apo varume vane ndangariro dzakaora nezvimwe zvakadaro, vakauya ndokuvanyengera kubva kuzvinhu chaizvo zvaMwari. Mwari anogona kushanda bedzi sokumutendera kwatinoita kuti ashande. Uye pane zvinhu zvakawanda zvinoshamisa zvandiri kuti, munoziva, vanhu vanoda simba, asi chaizvo izvo havazive kuti simba chii. Munoona, ivo havanyatsozivi zvinoenderana naro. Nzira yokuenda kudenga iri pasi nguva dzose. Kana uchida simba, uona kuti unogona kuzvininipisa zvakadini. Ibva pamafungiro ako ose enyika ugozvininipisa pamberi paMwari. Zvino zvadaro, une simba kudarika munhu anomhanya-mhanya kwese kwese muchivakwa uye achiita rudya rukuru rwakawanda. Munoona, nokuti wakagona kuzvikunda pachako nokuzvikumikidza kuna Kristu, munoona kuzvininipisa pamberi pake. Ndiro simba remazviro kwazvo. Iwe ndiratidze kereke yakazvininipisa, yakanyatsozvininipisa, kwete yakasindima. Kereke inongotapira, Kereke yakazvininipisa. Ndichakuraridza kereke inodiwa uye ine simba raMwari mairi. Ndizvo chaizvo. Ndicho chinhu chazvinotora kuninipa, kuzvininipisa pamberi paMwari, kurega Mwari vachingoshanda nematiri. Haufanirwi kunge uchiita ruzha rwakawanda. Dzimwe nguva sekutaura kwakaita murimi akaenda kumunda nengoro yake, zvinonguva dzose paairova gadhi yaingongwendereka ichienda mberi. Asi paaidzoka akarova gadhi rimwe chete, hapana ruzha rwayaiita zvachose, nokuti yakanga yakazadzwa nezvinhu zvakanaka. Saka ndinofunga kuti zvingangoda kuve zviri izvo chaizvo. Munoona kuti tinozadzwa nezvinhu zvakanaka zvaMwari kuti muchero wemweya ugozivikanwa nematiri. Sokutaura kwavaita kakawanda nezvevakorinde vekutanga 13 apo, uye kuti sei kunyange ndikapa muviri wangu kuti upiswe uye ndigova nezvinhu zvose izvi uye ndisina rudo, hapana zvazviri, hazvindibatsire. Munoona tinoda kudaro. Pamusoro pezvose, munhu wedu pachedu wemukati watine mungava pamberi paMwari. Munoona ndiwe uri kuenda kudenga. Hazvisi zvekuti kana ini ndaenda kana iye anoenda, ndiwe uri kuenda. Munoona, uye iwe kutanga, uye unofanira kuratidzika saizvozvo zvino, wouya nokutapira pamberi pashi. Uye ndagara nguva dzose ndichiona kuti munhu anozvininipisa ndiye munhu anosimudzirwa naMwari. Kana ukatora munhu ane dundundu rake riri panze uye achiziva zvinhu zvose uye hapana chaungamuudza uye akasindimara, uye saka ndiye munhu asina kwaanosvika. Asi tora uyo munhu anozvininipisa uye anofamba mukutapira. Ndaitaura nemumwe murume pane rimwe zuva ari kuronga kereke uko ku akabuda kubva musangano rakanga riripo zvino, saka ndiye amapoze. Uye nekereke yavaimbova nayo vaiva nekereke huru iyi kwenguva yakareba, uye ichi vakanga vari kuropafadza. Zvino vanhu vakasvika pokuti vakanga vave kuda kuzvikwenenzvera sevamwe vose, zvino vave kuda kuikandira musangano. Zvino pavakazviita zvakango vaya makristu akazvininipisa vaivemo vaisada izvozvo. Upenyu hwavo hwese vakanga vakadzidziswa kuzvipikisa, saka vakabva pazviri. Zvino vave neboka uye ishe avaropafadza kusvikira vave kupindira munzvimbo yakakura zvino zvakare. Mukereke zvino inopinda vanhu zviuru zvina kana zvishanu, uye vave kutangisazve patsva. Zvino vakauya kwandiri ndokuti, hama Branham, vagere imomo chaimo muhofisi yemuchechi rimwe zuva. Zvino vakati mumwe wevatungamiri, hama Kauso nevamwe, vakati tinofanira kuita sei? Ndikati wanai murume anozova mufudzi uyo asina mukurumbira mumasangano ose, inongori hama yakanaka yechokwadi inotapira yakazvininipisa anorarama upenyu hwacho. Mwari ndivo vanozoona zvokuita nezvimwe zvacho zvose. Unoona? Ndikati mufundisi akanaka anongopa chikafu kumakwai uye akazvininipisa nezvimwe, Mwari vanozoita zvimwe zvose. Kana muka kwete mumwe uyo anoziva zvose achipinda achizoisa izvi muurongwa, uye izvi zvinofanira kunge zviri nenzira iyi, achidimbura dimbura zvinhu. Ndikati hazvife zvakashanda, muchangosvika kwazviri. Ndizvo chaizvo, nhengo yese mukereke inofanira kushanda pamwe chete, uye unofanira kuchengeta chikamu chako chayo. Saka tinoona kuti inguva ipi yatiri kurarama mairi, tinogona kunge tave pedyo sakudarika zvatinofunga. Zvino tinokoshesa hama Vheyo, handizvo? Ishe vakuropafadzei hama Vheyo, maita basa. Uye tinotenda Ishe nokutiunzira mari dzehuru iyi manherano, uye ndapiwa chinyorwa maminiti mashoma pfuura imwe hanzvadzi yanga ine chimwe chinhu chayanga ichida kutaura muchiroto. Kana mukangogona kundinyorera hanzvadzi, ndiri akambovapa zvimwe zviroto zviro kwazvo zvaive zvechokwadi. Hatigamuchire zviroto zvose, kwete. Asi kana zviri zvaMwari, tinoda kuziva kuti ndiMwari vari kutaura nesu. Sokuti zvinhu zvose zvinotaura nendimi hatizvitendi. Asi kana pakava nedudziri inouya iyo inotiudza nezvechinhu chichazoitika, tochiona chichiitika, zvadaro tinotenda Ishe nekuda kwazvo. Maona, tinoda kuzvichengeta zvichimhanya zvakanaka mukutapira uye muurongwa hwaShe. Saka imborangarirai kuti chikamu chako chinogona kunge chiri chespring huru kana kuti chinogona kunge chiri cheduku, kamwe karuoko kaduku kana imwe unhengo duku kana kasimbi kokugadzirisa nguva pawachi kana kuti chingavei, kana maoko ari pamberi pewachi anotaura nguva. Asi chingavei, zvinotora isu tose tichishandira pamwe chete muhumwe neevhangeri yaJesu Kristu kuti izvi zviitike. Pafungei, kana zvipo zvakakura kudai zvatinoti simba. Uye Pauro akati, kunyange ndine kutenda kwekuti ndinokwanisa kufambisa gomo uye ndisina rudo, handisi chinhu. Funga nezvazvo. Uye kunyange tikati zvakanaka, kunyange ndakanzwisisa dai ndaiziva Bhaibheri, kunyange ndikanzwisisa zvakavanzika zvose zvaMwari, munoona, uye kunyange ndikagona kuzviita uye risina rudo handisi chinhu munoona hapana kwana tindasvika munoona chinhu chikuru chine basa ida mwari wozvinini pisa naizvozvo zvino zviro kwazvo mushure memakore ose aya mumunda wokuvhangera pamwe nokupoterera pasi rose nokuona vanhu vakasiyana-siyana ndinofanirawo kuziva zvishoma pamusoro pesuo rokupinda naro zvino kana uine kwaunoda kusvika namwari usambofa wakarega mweya wokusindimara uchitombouya pauri usarega nduru ichipinda zvisinei zvaitwa nemumwe munhu kana vari vakanganisa usambofa wakava nemaonero akaipa kumunhu iyeye maona iwe iva unotapira uine tsiye nyoro rangarira mwari vakakuda pawaive muchivi zvino kana mweya wamwari uri mauri unoda mumwe munhu kunyange achikanganisa munoona ingovanamatirai pamwe nokudanana pamusoro pazvose idai mwari uye dananai uye muzvininipise kuna mwari nokune mumwe nomumwe zvino mwari vanotiropafadza uye hazvitaurike izvo zvavanozoita kazhinji kana kereke yava kukura muuwandu uye yave kuita ichiwedzera kukura kana zvimwewo zvakadaro zvino ndipo pavanobva pachinhu chaicho chinhu chaicho munoziva here zvakaita kuti zvinhu izvi zviitike pandakatanga zvino ishe ndokuuya kwandiri zasi murwizi ndokundiudza izvozvo zvino hama vheve vakazviona ndinotenda mupepa mucanada makore akawanda apfuura apo mutumwa wajehovha akaoneka parwizi zasi uko zvaive muassociated press chiedza chisinganzwisisike pamusoro pemushumiri wemunharaunda paainge ari kubhabhatidza zvino munoziva here chakazviita patakange tine musangano uya wemutende mhiri kwemugwagwa tende raigara vanhu kuda mazana makumi maviri nemashanu vashumiri vakauya vachibva kwese kwese zvino ndokuti hama uyai pano kweminiti ndakanga ndingori mukomana sokuti ndaingori mwana zvino vakati ko unochengetedza sei vanhu ava vari muhumwe vanodanana kusvikira handisati ndamboona vanhu vanodanana ndiishe ndipo pakavakirwa kereke ino rudo rwuya rweumwari rweukama mumwe kune mumwe ndaivaona kunyange vachikwazisana nemaoko vachibva panzvimbo vachichema sevacheche nokuti vave kusiyana vainyatsodanana chaizvo zvakadaro uye ndaigona kuenda kumba kwavo kunovashanyira uye pane dzimwe nguva bhaibheri rainge riripo rakazaruka ratindivadzwa nemisodzi ukauya munguva dzemanheru apo vana baba navana mai vainge vakaungana pamwe chete nevana vavo vaduku vagere ipapo pasi vakapfugama navana baba navana mai vari pamabvi avo vachichema pamwe nokunamata ndaimira pamusiwo ndigomira uye havaimira kunamata ndaizongogara pamastepisi ndotanga kunamata pachangu ndakavamirira muri kuona zvino ndekareko uye vaidanana taiwanzomira zvino toimba chimbo chiya chakare ngachiropafadzwe chisungo chinobatanidza mwoyo yedu murudo rwechikristu kuyanana kwepfungwa dzine ukama zvakaita seizvo zviri kudenga kana tikaparadzana zvinotipa marwadzo emukati asi ticharamba takabatana mumwoyo uye totarisira kusanganazve ndinotaura izvi nomufaro mukuru mumwoyo mangu kuna kristu vazhinji vavo vavete mumarinda aya ane mucherechedzo manheru ano vakamirira rumuko ruya rukuru apo patichazosanganazve zvakare musarega mweya uyu uchibva panzvimbo ino kana zvikaita kuti wabva zvino handina basa kuti mufundisi wenyu anogona kutaura zvakatsetseka zvakadini kuti angagona zvakadini kuunza shoko ramwari mweya wamwari unenge wagumburwa waenda maona kana tikakwanisa kuva nezvinhu zvose mukuyanana pamwe chete uye tichidanana zvadaro mwari vanozoshanda nesu zvino tiri kuchengeta nguva iyo yokuti vanhu vanouya nepano vanoti kana uchida kuona kereke yakanyatsozvininipisa kereke inonyatsoda mwari imboenda kumusoro uko kutabhenakiri pane imwe nguva ugovatarisa ugoona hanya yavainayo mumwe kune mumwe ruremekedzo kana vhangeri riri kuparidzwa kuremekedza kwacho uye kuti zvinhu zvose zvinongori muurongwa hongu vanokwanisa kutarisa vachiona kuti inguvai yatiri kurarama muchaona mweya wamwari uchifamba pakati penyu zviratidzo zvikuru nezvishamiso nezvinhu zvichange zvichiitika kana chinhu chiri kushanda pamwe chete chiri kutaura nguva asi kana chisiri kushanda zvino nguva inenge yamira hachizotauri nguva zvakare saka kana tichida kuona kuti inguvai yatiri kurarama mairi ingotangai munhu wese achishandira pamwe chete muevhangeri nokudanana nokuda mwari zvino maoko amene anozotaura nguva yatiri kurarama mairi munozvitenda here chokwadi amen ishe vakuropafadzei zvikurusa musakanganwe zvino endai muvhiki rino zvino kana uchiziva mumwe wevarwere vari kuuya vaudze pavanouya iti mudikani ndinoda kukubvunza tiri kuzova nekunamatirwa kwevarwere svondo mangwanani uko kutabenakiri uye iwe wanga uchirwara kwenguva refu zvino ndinoda saka ndinoda kuenda ndagara nguva dzose ndichida kuenda zvino ndichangonzwa shoko svondo manheru kubva kune imwe hama uko rokuti tinofanira kureurura zvivi zvedu mumwe kune mumwe uye nokunamatirana kuitira kuti tigopodzwa Jacobo 5:14-15 munoona kuti tinofanira kureururana zvivi zvedu tisati tatombouya kuzopodzwa hongu kureurura zvivi zvedu mumwe kune mumwe nokunamatirana muri kuona munoona ndizvo chaizvo zvavanga vari kutaura nezvazvo manheru ano zvichidzosazve maropafadzo pamwe namariko 16 kwave kuzvibatanidza pamwe chete kwava nazvo zvadaro kupodzwa kunoitika tarirai kuna jesu hapana zvimwe kunze kwechibutwa cherudo muri kuona akanga ari mwari ari kuratidzwa iye mwari wakazviratidza nemaari ndicho chikonzero mashura nezvinhu zvaiitika upenyu hwake hwakazvininipisa neupenyu hwokuzvipira kubva pakuva mwari kuva munhu pano panyika kuratidza mwari nemaari pachake ndizvo zvakamuita kuti ave zvaaiva ndinogara ndichiti icho chakaita kuti jesu ave mwari kwandiri yaiva nzira yaakazvininipisa nayo akanga ari mukuru kwazvo asi zvakadaro achikwanisa kuva muduku kwazvo muri kuona ndizvo chaizvo ishe vakuropafadzei zvikuru kwazvo zvino ngatisimukei tiparadzaniswa ngatingoedzai chiya pamwe hamuchizive hanzvadzi chiya ngachiropafadzwe chisungo chinobatanidza ngatichimbei kamwe chete mungadaro here tipei kodhi yacho ngachiropafadzwe chisungo chinotibatanidza moyo yedu murudo rwe chikristu kuyanana kwepfungwa dzine ukama zvakaita seizvo zviri kudenga zvino patiri kuimba ndima yokupedzisira ngatitore ruoko rwemumwe nomumwe kana takaparadzana zvino chingoti mwari vakuropafadze hama hanzvadzi ndinofara zvikuru kuva pano neni manheru ano munoona zvimwe zvakada kudaro ndinotendeukira shure zvino zvino ngatichimbei kana takaparadza mwari vakuropafadzei hama nevel zvinotipa marwadzo emukati asi ticharamba takabatana mumoyo uye totarisira kusanganazve madiro atinoita ishe jesu handiti zvati kusvika tionane kusvika tionane patsoka dzajesu kusvika tionane kusvika tionane kusvika tionane mwari ave nemi kusvika tionanezve ngativhare meso edu tigochiimba mumweya zvino kusvika tionane kusvika tionane kusvika tionane patsoka dzajesu kusvika tionane kusvika tionane mwari ave nemi kusvika tionane zve zvino apo misoro yedu yakakotama tinongori vana vana vamwari ngatichimbei mahomera zvinounza sei mweya wamwari kwatiri mungafungidzira here mazuva ekare apo vaigara pawendefa dzematombo oh. Mwari ave nemi kushikatiwo nane zvi. Taka kotamisa misoro yedu, ndichakumbira kana hama Allen kumashure uko, hama itsva pakati pedu kuti variparadzanise neshoko remunamato. Hama Allen.